manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 9 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webhajeti regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica dzemamidterm zvotanga kuziviswa. Zimbabwe Electoral Commission yopuwa mazuva manomwe kuti ipe sangano reElectoral Resource Center gwaro revavhoti kana kuti yoendeswa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yatura urongwa hwayo webhajeti regore rinouya remari inosvika mabhiriyoni mazana maviri negumi nematatu emunyika kana kuti 213 billion, ichivimbisa kuti ichakoshesa nyaya dzekuwanisa vanhu mvura yakachena uye kuchenesawo maguta. Kanzuru yavimbisa kuti haisi kuzowedzera mimwe mitero zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Parura urongwa webhajeti iri kumuzinda wekanzuru wetown house muHarare ndisa chigaro zvekufambiswa kwemari mukanzuru yeHarare vaCosta Mande avo vati
gore rapfuura takange tiine bhajeti re41.2 billion Zimbabwe dollars, asi mukatarisa gore rino paita kuchinja kwemafiga iwayo. Bhajeti redu regore rino riri just pamusoro pe213 billion Zimbabwean dollars, asi mukatarisa zvinoita sekuti yakakwirisa zvakanyanya. Asi mukatarisa kuti paexchange rate yedu iripo izvozvi, munoona kuti mukaichinja mukaisa kumadhora ekuAmerica, bhajeti iri ritori pasi pebhajeti rakanga riripo gore rapfuura.
Vaenderera mberi vachiti mitero yakadai semvura nezvipatara haina kuchinja.
Tawirirana isu kuti hatisi kunge tichiomesera vagari, tichange tichimaintaina, tichange tichichengetedza zvange zviripo panyaya yemari dzichange dzichibhadharwa kuzvipatara, dzichange dzichibhadharwa mudzimba dzemvura, dzemasuweji uye nedzemutero wedzimba. Zvinhu izvozvezvo hatina kunge tichikwanisa kuti tizvichinje, nokuti tinoda kuti tinge tichipa zvakanakira kuti vagari vedu vange vachikwanisawo kubhadhara isusu tichivapawo chanduko yavanoda munzvimbo dzavanogara.
Asi kanzuri iri kutarisira kukwidza mitero yemotikari dzinotakura varwere kubva pamadhora makumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti $20 kusvika kumadhora makumi matatu nemashanu kana kuti $35. Vati zvinobatsira kuti maambulensi aya anyatsoshanda zvakanaka. Vachitaura nestudio 7 mushure mekuturwa kwebhajeti ra2023, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vachema-chema nekusapiwa mari iri muurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution uye kusabhadharwa kwemitero kuri kuitwa nevamwe vemabhizimusi.
Asi tine nyaya dzekuti bhajeti redu riri kuaffectwa nemari dzedevolution dzisiri kuuya, riri kuaffectwa nevanhu vari kuita zvikwereti vari muhurumende, nekuaffectwa nekusabhadhara kunenge kuchiita nzvimbo nemabhizimisi edu ari kutorwa nevanhu. Saka iko zvino tange tatora mabhizinesi edu akaita sana Rufaro Marketing tikaisa mabhodhi vana City Park kuitira kuti vaunze mari kukanzuru. Taisa
gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai moyo vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti kuti imwe mari yekanzuru yedevolution iri kupiwa kambani yegeogenics iri kugadzira kunorasirwa marara kupomona. Kanzuru yakati yabuda muchibvumirano nekambani nekuti inofunga kuti pakaitwa uhori unotyisa sekuti kanzuru iri kunzi ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,000 pazuva kuti irase marara kwemakore makumi matatu anotevera. Vamafume vacho vari kutarisira kugadzirisa makirinika, migwagwa, kuwanisa vanhu mvura yakachena nemutengo uri pasi pamwe nekutenga mota dzakawanda dzinotakura marara. Mumwe mugaro wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati vafarira urongo hwemari uhu sezvo mitero yakawanda isina kukwira, asi vati vanotenda maruva vadya chakata pane zvavimbiswa nekanzuru.
Zvinji hazvina kuwanikwa zvichikwidzwa tikatarisa nhau dzeutano kumakiriniki kana kumahospitari, asi tinoonawo zvakare kuti maambulensi chero asingawanikwe zvavo tiri kuona kuti vakwidza, zvinova zvinokwanisa kukonzeresa dambudziko kwatiri isu majeneral citizens vasinawo mari dzinokwanisa kunge dzichikwanisa kuti vadani maambulensi vavo kuti vaende kuzvipatara.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari veHarare Residence Trust vaprofesa Shumba vatiwo
mari dzavari kutaura dzekuti dzemarara vachidziisa pamari yakaita $8 imari yakawanda zvikuru inofanirwa kudzikiswa kuuya kana pa $4 kana pa $5 pamwedzi. Uyewo mari yekusuwage inofanirwa zvakare kuti idzike kuitira kuti bureau kana tichiri tarisa rinotipa mari inogona kusvika pagumi remashanu remadhora $15.
Vagari vemuHarare vachaongorora bhajeti iri kwemwedzi vachipawo pfungwa dzavo. Kana izvi zvapera, bazi rezvematunhu rinozopa shoko rekupedzisira kuti bhajeti rotambirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuverengwa kwemavhoti musarudzo dzemuAmerica kuri kuenderera mberi pasina kunyatsozivikanwa kuti nderipi bato rinenge riine vanhu vakawanda mudare reHouse of Representatives nereSenate. Mudare reSenate pari zvino achiri mangange maDemocrats nemaRepublicans aine nhengo dzeSenate makumi mana nemasere kumapato maviri aya. Kudare reHouse of Representatives, maRepublicans ane zvigaro mazana maviri uku maDemocrats achiine zana nemakumi manomwe nemana. Izvi zviri kubva kunepfenyuro yeAP. Mukuziya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata mutori wenhau webepanhau reAlpha Media Holdings rinotsikisa Daily News, Zimbabwe Independent nemamwe mapepa akakokwa kuzoongorora sarudzo idzi, Blessed Mushanga.
Ndakasvika muno muAmerica ndikatanga nekuenda kuPhoenix, Arizona. Ndikazobva kuPhoenix ndikaenda kuNorth Carolina. Kukunuwa ndiko kwa njiri, ndiko kwa ndakaona vanhu vachiisa tsamba dzavo dzekuvhota kuma polling station nezuro.
Zvii zvamungati makadzidza pane zvamakaona?
Takadzidza zvinhu zvakati wandei pamusoro pegutsa ruzhinji kana kuti demokrasi muno muAmerica. Kana vanhu vemuAmerica mapoliticians kunyanya-nyanya kana vachikampena vachitaurira vanhu kuti vavavhotere, havashandise mhirizhonga, havashandise kurovana. Nyangwe hedu takamboverengawo mune mamwe mapepa tichiona kuti pane mainstances kana kuti pane nhambo dzakaitawo kupikisana kwakazosvika mukutyityidzirana. Asi kazhinji kazhinji kana vachiita maelections avo vanotaura zvakanaka, vachitaura pfungwa dzavo. Kunyanya-nyanya pfungwa dzavo ndidzo dziri kunyanya kurwisana. Republican vari kutaurawo nyaya yeekonomi kuti kune inflation, maprize ari kukwira zvakanyanya, and izvi zviri kunetsa vagari vemuAmerica.
Ko vemadhemokrats vanga vachitiwo kudii?
Madhemokratsiwo ari kutaurawo nyaya yavo yekuti vanasikana vanofanira kusununguka kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi nekuti miviri yavo yacho ndeyavo. Paunotarisa pazvivhitivhiti zvavo unonyatsokuona kuti aiwa umwe noumwe ari kupuwa mukana wekuisa maadvesi ake ekuisa campaign material yake pamatelevhizheni. Zvasiyana nekumusha kuZimbabwe kwandinobva kwekuti ukatarisa nepenyuro yeZBC unonyanyisa kuona kuti kunenge kungori neparty one.
Ko munoonawo sei zvangachitaurwa nevamwe vemarepublicans zvikuru vanga vachitsigirwa navatrump zvekuti vanogona kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo?
Nyaya iri kunyanya kutaurwa nevanhu vekudemocratic party vari kutaura kuti izvi zvinhu izvi zvichakonzera bonga mupopoto musarudzo kunyanya-nyanya dzemuna 2024 dzapresidendi. Asi maonero evanhu vari kuenda kunovhota nevanhu vanoita zvekuvhotesa zvacho ivo pachezvavo vachiri nehope kana kuti vachiri nekuvimba maelections emuamerica.
Mutori wenhau weAlpha Media Holdings akakokwa kuzoongorora sarudzo dzemuamerica Blessed Mhlanga achitaura ari parunare kunorth Carolina. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndiri kuona sekunge bato remaRepublicans richakunda remaDemocrats.
Sei muri kudaro? Nokuti tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo kumabattleground states dzadzakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans dziri kuwanikwa dzichitorwa nemaDemocrats.
Zvinodaro nekuti nyaya yeupfumi haina kumira zvakanaka ba nenyaya yakatangwa neRussia. Saka zvinoreva kuti izvozvo kune vanhu vari kunyunyuta pamusoro pekuti upfumi hwenyika yeAmerica huri kufamba nenzira isiri yoga. Asi hazvo zvakadaro, tinogona kuona kuti kunewo zviri kuitwa musarudzo nemaDemocrats zvinorangidza kuti vari kukunda. Saka tichada kuzombomira tiona kuti tinozoona sarudzo inomira sei pakuzopedzisira kwacho.
Tinoona kuti kunzvimbo yakadai sePennsylvania uko kwanga kwakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans kwanga kuina Dr. Mehmet Oz vawanikwa ivo vachikundwa nemuDemocrat vaJohn Fetterman. Munoona sei izvi? Tichiona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakawanikwa ivo vachienda kunotsigira nhengo yavo yemaRepublican.
Izvi zvinorangidza kuti utongi hwaTrump hauna vakufaridzwa nevamwe vanhu vazhinji kunyanya kunzvimbo yakafanana nana Pennsylvania, nekuti vanga vachiita zveumbimbi ndoga. Saka vanhu vaneta nezvekuda kuita zveumbimbi ndoga kunyanyanya kudunhu rePennsylvania, ndopatiri kuona kuti vanhu vari kuramba kuti havachadiba zvaiitwa navaTrump kuti uye zvirambe zvichidzokororwa munyika yeAmerica. Zvinoreva kuti zvinofadza mukati mezvematongerwo enyika munyika yeAmerica kana vanhu vachisimuka vachisarudza watungamiriri wavanoda wanounza rujeko uye neremangwana rakajeka.
Imwe nyaya iri kunyanyotariswa neveruzhinji nyaya madzimai inyaya yekuti munhu wemudzimai anokwanisa iye kuwanikwa achibvisa pamuviri kana pachinge pasina kubatwa zvakanaka, iyo inorambwa nemaRepublicans asi ichitsigirwa nemaDemocrats. Munoona izvi zvichizosandura here mamiriro ezvichabuda musarudzo idzi?
Ndiri kuona kuti zvichakonzera shanduko chaizvo zviye zvichabuda pamaresults aya, nekuti madzimai ane kodzero dzavo vanenge vachida kuti pane zvaitika kana munhu abhinywa abatwa chibharo, pane zvinoitika zvekuti kana munhu anenge achifungwa madzimai zvaanenge achida kuita. Ndinoona kuti vachapa kutsutsumwa kwavo zvakanyanya.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muguta reDallas muno muAmerica. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapa Zimbabwe Electoral Commission mazuva masere kuti ripe gwaro revavhoti kana kuti voters roll richashandiswa pa kudimbura miganu yenzimbo zichavoterwa kana kuti delimitation musarudzo dzegore rinouya. Zek inoti vanoda kuwana gwaro iri vanofanira kubhadhara mari inodarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 187,238 United States dollars. Izvi zvinotevera kudzikwa kwemutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 145 of 2022 wakawedzera mari yekutenga gwaro revavhoti kusvika padhora rekuAmerica rimwe chete papeji imwe chete kubva pamasendi gumi chete kana kuti 10 cents ekuAmerica. ERC kana kuti Electoral Resource Center yainge yakumbira gwaro iri muna chikumi. Izvi zvapa kuti gweta reERC kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights rinyorere Zimbabwe Election Support Network kana Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba kuti ipe ERC gwaro iri kana kuti nyaya iyi yoendeswa kumatare. Kunyangwe gwaro repadande mutande richita mazana maviri emadhora kana kuti 200 US dollars, ZEC yakaramba zvakare kuritengesera kuERC. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights va Dr. Tarisai Mutangi vanoti zviri kutaurwa neZEC hazvina maturo nekuti kana vakatotara muganhu negwaro revavhoti zvinoreva kuti rinokwanisa kuonekwa nevanenge vachirida. Dr. Mutangi vanotiwo mari dzekutenga gwaro idzi dzinotyorawo mutemo wesarudzo nebumbiro remitemo rinoti ikodzero yevanhu kuwana gwaro revavhoti nemutengo unonzwisisika. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakaudza bepanhau reNewsday kuti gwaro repadande mutande kana kuti electronic copy richaburitswa munguva pfupi inotevera. Vagari vemudhorobha reChiredzi nenzvimbo dzakapoteredza vari kutyira kubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chakabata vamwe vanhu munzvimbo iyi nezuro zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekorera uye pane vamwe gumi vari kuongororwa. Vamwe vagari vakaita saamai Eniam Karati vemumusha weTsovani muChiredzi vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo vari kutarisana nedambudziko remvura iyo yave nemwedzi inodarika miviri ichinetsa.
Ini semugari wemuno muTsovani nyaya iri kutotishungurudza yekorera yatanga nekuti isu matinogara muno tatova nemwedzi tisingawani mvura, saka tiri kutotya kuti chirwere chinogona kupararira zvikuru sei kuvana vedu mukati mezvikoro umu kwavanenge vachienda kusina mvura. Denda iri rikapararira kuvana
izvi zvatsinirwa nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reUnited Chiredzi Residents and Taxpayers Association kana kuti uchira amai Constant Chikumbo.
Saka izvezvi vagari vangobatiraura mumaoko nokuti hatisi kuziva kuti chii chatevera, nokuti kana pasina mvura zvirwere zvakaita sekorera ndopazvinonyanya kubatira. Saka tangobatiraura mumaoko tisingachazivi kuti toita sei nokuti kanzuro ikuratidza kuti haina chekuita pamusoro pekuti mvura iwanike.
Kanzura weward 18 mumusha weTriangle kuChiredzi vaGilbert Mutubuki vanoti vagari vave kumanikidzwa kunwa mvura ine tsvina yekudiridza nzimbe inodarika nemimigero yakavhurika. Vanotiwo nyaya yekuti vanhu vanozvibatsira pedyo nemigero iyi inobva yapa kuti itonyanye kusviba zvichiisa vanhu munjodzi yekubatwa nekorera.
Isi tikagore negore chinokonzeresa inyaya yemaa2 famasi atarisa kuna natanda vavi vana emanzini makompound avo haana matoilets atova ne 10 years asina matoilets. Saka vagari kana vachida kuzvibatsira vanongoenda mudzimbe kana pamwe, then hakuna kuti mvura yatingati clean water. Vagari vanomwa mvura yemukanara mukanara mavanogezera.
Vamutubuki vati kanzuri yavo iri kuvaka zvimbudzi nekuchera zvibhorani kuedza kuti vanhu vasarware nezvirwere zvakaita sekorera. Munyori wekanzuru yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati vasati vanzwa nezvedenda iri kubva kubazi rezveutano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Shamu vatenda kuti chirwere ichi chakabata munhu kuChiredzi vachiti bazi ravo richiri kuongorora vamwe vanofungirwa kuti vanacho.
Ok, chete apakangoita 1 chete kunzeke kuchire saka currently vari kuti umboita my investigation but so far unongova 1 tongova netat 1 chete
muna 2008 vanhu vanoda kusvika zana rezviuru kana kuti 100,000 vakabata nechirwere chekorera munyika vamwe zviuru zvina vakafa kuti vanhu vasabata nechirwere chekorera nyanzvi dzinoti vanofanira kunwa mvura yakachena kugeza maoko nesipo vasati vabika nekudya kubhoirisa chikafu uye kushandisa zvimbuzi kana munhu abatwa nechirwere ichi anoita manyoka kunzwa nyota zvakanyanya kurutsa kana kunzwa kuneta anenge achinzwa izvi anokurudzirwa kumhanya kuchipatara ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIndia vaSabmariama Jaishagra vanoti nyika yavo ichawedzera kudyidzana kwayo munyaya dzezveupfumi neRussia kuburikidza nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari. Vari kushanyira Russia uye vakataura izvi mushure mekuita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov. Rwendo uru rwauya kwasara mazuva maviri kuti gurukota rezveupfumi muAmerica amai Janet Yellen vaendewo kuIndia kunoita musangano nechinangwa chekuda kuti nyika iyi itende kushanda nenyika dzekumawirira kuona kuti Russia haiwedzere zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutambi webasketball wekuAmerica akasungwa kuRussia achinzi ainge aine zvinodhaka kana kuti macannabis akatongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe. Anonzi nemagweta ake aendeswa kujeri rinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu rinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Mutauriri wemuzinda weWhite House Karine Jean-Pierre anoti America yakaedza kuti aburiswe musungwa ichipa Russia mumwe chimwe chizvarwa chayo chiri muAmerica asi Russia yakaramba yakatsika madziro. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro nava Innocent Ndenda vari mudunhu reTexas muno muAmerica. VaNdenda avo vanobva kuwedza kumashonaland East vanoti vakauya muAmerica muna 2016. Vanotiwo kunyangwe hazvo vachishanda samaneja kune imwe kambani kwakare kuTexas havana kusiya basa ravo, mabasa avo avanoita ekuedza kubatsira vamwe vanoshaya kumusha. Pari zvino vari kushanda nemasangano matatu anoti remubatira pamwe Trust iro rinobatsira vanenge vachishandisa zvinodhaka, remakoni North District Association rakandangana nenyaya dzebudiriro pamwe neReglobal Exchange Program iro rinobatanidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakauya ndichiuya for a training yandaiuya kuzoita for a year through our organization zviri zvevoluntary through Global Exchange Program International. So I was linked with this other organization over here in America that I partnered. So they hosted me for a year and doing some training over there.
Saka iye zvino muno muAmerica ibasa ripi ramava kuita?
Muno muAmerica ndirikushanda ndichiita zvemaproject management, but ndowanzo kushanda neimwe organization yatiri kuita zvemaconference yatakatanga nemumwe mukadzi wemuno. It was Everything Underground. If you go on the website everythingunderground.com, you can find my programs at NATO and my conferences at NATO on a yearly basis.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukugara kwamaita muno muAmerica?
Muno handikati tine matambudziko akanyanya kuwanda atatichisangana nawo, asi takazongoaffectwa for the past 3 years neCovid pose pavasina magathering isusu tichida kuita maconference, saka we couldn't operate for almost 3 years.
Chinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvavanenge vachiita zvekubatsira kumisha kwavanobva. Imi mune zvamuri kuitawo here?
Kumusha tine mabandiko akati wandei andinomira nawo. Tine Global Exchange Program International, which is a voluntary organization. Inodila ma-exchange programs wana wachubwa kuna na Europe, ni kuna na America na Asia. Kutuwawe wachuono mnika medu wachita development, wachisiri ma-tourist, but wachubitira umu kwa kumabasa. Then also, dinobata ni mbatira pangwe trust, ilumita ni zeria, wana wanyanya snodaka, saka, we try kudzore zira wana mne snodaka ziruit kwa kumusha. Then also, kumusha kwa mbiri kwa maindrimu, bandiko redevelopment yeluniroro inonzi Makoni North District Association. The chairperson wa Manda diaspora sati ni activity atrukita kuwanduzo kuti matara neki development ya mira mamisho wana wachungo chema kuti hurumende pati ndiswa nwacho wanengu wachigara panjumpa saka sumwezojo zoda kuti istibata ni tesa msuropamu kukazi sadunu rekwedu doing a project atrukita yu.
Chenona kuti mune masangano angada kusvika matatu kana kudarika amuri kushanda nawo, muri kuzvigona sei?
Hakunganzi tiri kuzvigona asi kuti tiye tichiedza kuvandudza kusvika tiende. Nekuti ukaramba uchichema hazvinei zvazvinobetsera asi kuti mukabatanidza musoro pamwe moita chinhu plus umbimbi ndoga huvake chinhu. Dai vanhu vekwedu vakwanisa kunge vachibatana tichiisa musoro pamwe nekuti tiri kuwanza umbimbi ndoga ndosaka tisinei kwatiri kuenda. Ndinogara ndichiudza vanhu kastatement kamwe karifani kekuti panongoita United vanhu kana kuti panoita United zvinhu zvinoita. If you look at the countries ese ane zita rekuti United, dzese dzakabudirira. United Kingdom, United States, United Arab Emirates, whatever chiri United chinobudirira nekuti chinenge chawanza musoro chaitwa pamwe chete.
Ko remangwana renyu munoona rakamira sei nemashandira amuri kuita pari zvino?
Remangwana rakajeka. Ndinoshuvirawo kuti ndinozorangarirwawo semunhu akakwanisa kushandawo nevamwe kubatanidza kana vanhu kuti tivandudzewo magariro edu sevanhu vatema. Ndo chinove chishuwo changu.
Avo vanga vari vainnocent Denda vari parunhare mudunhu reTexas muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupa izvi zere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvinangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup.
Vateriri musakanganwe kuti tichange tichikupai zvose zvinenge zvichiitika kumakwikwi eWorld Cup ari kuitirwa kuQatar. Munokwanisa kuenda pamaFacebook page edu, muchikwanisa kuenda pa www.voashona.com kunoona zvinenge zvichibuda uye kuteerera panhepfenyuro dzedu nenguva dza7 uyezve nenguva dza6 mangwanani. Pose panenge potanga mitambo yakakosha yeWorld Cup uye nhasi chikwata cheSenegal changa chichizivisawo kuti mutambi wacho ane mukurumbira Sadio Mane anotambira kuBayern Munich kuGermany anogona kutadza kuenda kuWorld Cup mushure mekunge akuvara achitamba kuBundesliga kuGermany. Tichakupai zvose zvinenge zvichiitika mumakwikwi eWorld Cup. muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tirikuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nezviri kubuda musarudzo dzema midterms muAmerica dzakaitwa nezuro. Sarudze dzakakosha kuti nderipi bato rinenge rave kutonga matare anoti reHouse of Representatives nereSenate. Aiwa, vatereri sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webudget regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica zvoziviswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngezindaba ze ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 20 mhlaka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Lapha zwanga ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me from Vatican Mine. So ngilo kukhathile for me from Apple Life for me human rights. Zimbabwe Life for Human Rights. Ama-allegations akho akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumbachikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Into esizayo ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethusayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje umthetho emseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba abantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa eleSenate lele House of Representatives kanye lobosi balukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumbachikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa agcine ephosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumbachikwe Mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabuka kusa elubhekise emgodini wegolide weVumbachikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Lapha zwanga ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me from Vatican Mine. So ngilo kukhathile for me from Apple Life for me human rights. Zimbabwe Life for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isike sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think kuthi abale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona fanele kudemonstrateni wase one hour akula kuzisana kukhona. And then imine yalisikhonkhona kucinge selwe bulala izinto zayo. So as a result yasibareporti emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye kuthi ababotshe izolo. So we're trying to see how best we can assist them ukuthi bathole ngababe kudinga. lokuthi ngihlamba nxa kusenza sikhipha abanye zezibawe bezela phansi.
Amapolisa akhuluma yini ukuthi amacala labo ngokuthini khona lapho nxa kukhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Amapolisa abophile yi-state law and order somgwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabobaba kuphela?
Obaba bangu-179, omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyaahlalemeeting lo-discourse bona ukuthi how best we can get some of them out because abaningi vele abanamacala ngamalokizweni kuthiwa ngama-dragnet arrest lokuthi bapho ngokuthela abantu bonke babophe nje sengena bofakazi ukuthi yena ukuthi bengabe bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswa ekhoti bengahamba nini emthethwandaba?
Because abanye babotshwe izolo abanye babotshwe namuhla so ngomthetho namapholisa ayanyemvuma ukuthi abagcine for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababotshwe izolo kumele bahambe ekhoti kusasa, ababotshwe namuhla kumele bahambe ekhoti phambi kwakusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula macala la sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapholisa asayenza ama-investigation kanti and abawasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngahamba kanjani because bathi sibabhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment ukuthi sengana amacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda, ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll ukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungavele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abathiwa khona umbuso, i-kingdom yona le khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuzakuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthole ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekele ukuthi ithi uma iqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So-ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehlupha ukuthi uyabona right now umthetho uthi akurelease i-voters roll, but ingaba yi-release in the procedures, indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona nje kona. So-ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okulungisa koko yikuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izanu.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziwe.
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi voters roll nxa ivoxwe njengalokho esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota, This thing is a challenge babuthube ngoba umuntu ajayela phela ukwenza lokhu kakuqala nga even ngo-1980 into ezazisenziwa abantu besentini ukuthi izinto zenziwa ngenkani la namhlanje lokho kusenziwa izinto ngenkani lokho sibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith umehluko kawuko.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ikhwezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ilivele ikhona sisuke ekhethweni lolo lwedlulele. And i-voters roll ikhona sesiyofika kulolu khetho oluzayo. I-VAC yikomishini e-operata ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So izethi la ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo ezifuwe nguhulumeni. Into engethuthwayo nabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje uthetho oluseminyakeni ozayo. But i-voters roll ilizele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll ne-depending ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo kulabanye abarenounce ama-citizenship kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho kuningi okwenzakalayo.
Khonapho moyo nxa sikhangele kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asiyinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right, iveki ibhodi ethethe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimanikiniki ikhuphe into ezichachayo ezizanesusuku. So ma isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uzulu ukuthi uzulu asebenza ngazo lezinto ngoba kuthatha uzulu yena lowo oyabethole lento ezingaqondanga kuthiwa ngajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha kuwu-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlulele. Thina abantu abangaba yi-16-17 million and iveki ibhodi elihlekane ukuze bakhiye bameke sure ukuthi ukhetho lungakabi khona wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kanso exercise engaphombi ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiyenje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 iphume veki ngacela 2020 ibilokhu iphume veki 2021 ibilokhu iphume but manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo asezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi barejiste ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathwe ithi uzulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyafika athi hayi mina isihlobo sami lesisalithona nyakenye but siloko sikhona ku-voters roll bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhangi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ephalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 ku-House of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzavalwa khona amavoti ezivalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama-Republicans. Esigabeni se-Georgia khona ukhetho lwe-Senate lubikwa lulakho ukuphindwa i-runoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala e-Texas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangele ongathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa-ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa-ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma-democracy ngoba labo bebengathi kabalaqiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithatha. Ngapha kuma-Democrats bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimbili ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-Republicans, i-Senate iye kuma-Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba Biden owebandla lama-Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lonolu khetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances. Babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shokosho for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho, kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi azizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengiseleyo ukuthi ungokuthi abuse kuphela. Yena angithi ubezama ukutshaya ikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika, omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezwekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphephelo eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 6.9 million ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli zindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rolley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngeza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina uthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Ikwenzani khonokho Madube?
Sidila ngamakhompyutha. So uma abantu bethenga amakhompyutha then adlula ezandleni zami ngiwabuke ukuthi amakhompyutha alungele yini ukuhamba kwamanye amakhampani.
Ye, unjalo umsebenzi lo unzima kumbe ngumsebenzi owawufundelayo?
Ah, umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona apha eGoli.
Ehe, andubana kulokho wawusenzana ekhaya eZimbabwe?
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhubuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngaphi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutsha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ah, ngiziphutshanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutsha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusitheli ukuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lowo muzi ungavalwa, kodwa ngisize iy'ntandane nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lowo muzi. Ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi khona manje siwenzeni ngakhonokho okucabanga ukuthi wenze?
Manje into esengiyenze laphana ngama-December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama-second hand impahla ezindala. Ngihambe nazo ngale ngifike ngibabize bonke nge-23 zika-December babuye ngibashere lezo mpahla. Ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi banike ukudla, ngidinge uyiradio ngibachayele ukuthi labe belekhisimusi batholelezana impahla ukuze labo uma kufika i-25 begqokile.
Ye, sizokuthiwa kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lakhi ngicela iy'mpahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yi-minibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani Madube?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoyavela ekhaya Maduze.
Ye, ifoni
ngihamba nje ngoDisemba.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde Madube?
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli, ngiyaludinga usizo. Nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, wele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathintambo ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwango Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kweSouth Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kweSouth Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kweSouth Africa.
Waye bathume ukuphi la abantu ukuthi uyabamukela? Babecele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebekiyo esifesayo la eSouth Africa? Igavumenti yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le, ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mgwebo.
Mbona ungathi igavumenti yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka, kumanje nje siphande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya. Siyabona abantu baloku besacrosa emngcwele besiya up and down, ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqokotho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besithangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit, kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la ayavuselelwe.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kweleSouth Africa uMnumzana Trustin Dlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kweleSouth Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje, ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso, bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo, bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambeli abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa ke sikhulumeni sebandla lezanu PF kweSouth Africa uMnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale ukusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleSouth Africa iseyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi, kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqethi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live Talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterm. Sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.